Hot Slam Records.
What your property? Now to check out my settings, my runnings, PTK. Barubani da guten wanga tendwe. Oh, jiva laga jira tayaruka. I na ya fore. Barubani da guten wanga tendwe. Jova wangu vaone. Jiva laga jira tayaruka. Kana bawa no famba vaone. Barubani da guten wanga tendwe. Jova wangu vaone. Jiva laga jira tayaruka. Kana bawa no famba. Mama, baba itanza nekurara ndichichema vachingo shingirira ndepazvairema bana kumbavira wafunga kutisiya nangwe pazvaiwo mavaikiya zvese zvakaipa vachingwa ndichisiya ndivo vakaita ndikure ndichiziva vanofanira kutendwa ngavatendwe Jehovha wangu vaonei ivo vakatirera tayaruka kana pavanofamba vaonei vanofanira kutendwa ngavatendwe Jehovha wangu vaonei ivo vakatirera Vachingo shingirira ndepazvairema bana kumbavira wafunga kutisiya nangwe pazvaiwo mavaikiya zvese zvakaipa vachingwa ndichisiya ndivo vakaita ndikure ndichiziva vanofanira kutendwa ngavatendwe Jehovha wangu vaonei ivo vakatirera tayaruka kana pavanofamba vaonei vanofanira kutendwa ngavatendwe Jehovha wangu vaonei ivo vakatirera tayaruka kana pavanofamba.
Bye.